Isu sebazi turi kuzviziva kuti hamusoro wecovid irimo asi chiri kunyanya kutifadza ndechekuti hakuna kana umwe zvake ari kushayika kana kuti ari kufa nokuda pecovid-19. Iri denda iri takwanisa kuripata pahuro nekurimonyonyora nemastandard operating procedures edu. Ndosaka muri kuona kuti munhu anobatwa nedenda irori muzvikoro medu hakuna kana umwe ari kushayika kana kuti anzi afa nekuti nenyaya yecovid. Inyaya yekuti tarimonyonyora tashandisa mastandard guidelines edu, saka tiri kuvaratidza kuti ha nyange rikauya zvaro denda iri taramba tichienderera mberi nedzi.
Asi chii chiri kuita kuti vana varambe vachibatwa necovid-19 kana kuti vachiwanikwa vaine covid-19 muchitaura kuti makaisa hwaro hwamuri kutaura ihwohwo?
Zvinenge zvaitika pavajonga ndezvekuti kazhinji kacho mumanharaunda matinenge tiriwo munogara vamwe vana vachienda kuchikoro vachidzoka vachienda kumba vachidzoka ndo mairi covid muchikoro haimo. Saka vana nekusimbawo kwemutumbi yavo vanobata denda iri ivo vasingatozvizivi, asi pavanozouya kuzvikoro isisi tinotozomudza kuti iwe une denda iri. Iye anotozovhunduka, vamwe vanotoramba, vamwe vana vanotoramba kuti handina covid handizvizivini ndakatosimba. Saka denda iri riri munharaunda, isu sevanhu nevana vezimbabwe ngatibatanei kuti tidzivirire kupararira kwedenda iri. Denda harizi muzvikoro, denda riri munharaunda. Zvikoro ndozviri kukwanisa kubata denda iri.
Ko, panyaya yedzidziso zvinhu zviri kuitwawo nezvikoro kuti denda risaramba richipararira?
Tiri kudzidzisa. Hapana chikoro muno muZimbabwe chisina atinoti information education and communication material on covid-19, kutaura kuti pane paine mavara anenge achingotaura kuti mask up, no mask, no entry, sanitize your hands, wash, itai social distancing. Endai kuzvikoro kwedu munondoona vajonga. Mukangosvika pachikoro motofunga madopinda muclassroom nekuti anenge angori maposta nemaposta akangonamirwa chikoro chose chichiratidza kuti aiwa denda rari tiri kuziva kuti ririko. Sangatiite social distancing, ngatipfekei mamask edu, ngatidzivirirei kupararira kwedenda irori.
Ko, ivo vana vari kuwanikwa vaine denda muzvikoro vari kuzochengetedzwa sei? Muri kuvabata sei?
Aiwa, tovabata zvakanakisa chose. Vanotoramba vachienderera mberi nedzidzo. Tinovaisa kana matinoti muisolation pavo oga vachingoramba vachidzidza. Takazviita 1 gore rakapera vajonga vakanga vaine denda vana kana mazamanition vakatonyora. Saka hazvirevi kuti kana mwana abatwa nedenda recovid-19 haachadzidza. Aiwa, anotodzidza, anotoita homework,